Nyaya yePPE zvinova zvikwanisiro zvakanangana nekudzivirira vashandi ichingori nyaya ichiri kunetsana nhasi. Kune zvimwe zvipatara hazvo zviri kumboedza kuzama kuti pange paine chekushandisa sezvakafanana neparenyatwa iri kumboedza asi zviri kungowanikwa zvichakangooma stiri nekuti hazvisi kuwanikwa zvichizowanikwa zvichinyatsa kukwana. Asi nzvimbo dzakanyanya kusuwisa kune kumaprovincial hospital nekumadistrict hospital kwekuti vashandi veko havatori nakana chavainacho. Kungoshanda sezvavaingoita mazuva ese. Ngati idzodzo ndo nzvimbo dzakanyanya kuomerwa idzodzo.
Tiri kuona vana chiremba naana mukoti vachiramwa mabasa panguva ino. Havasikuisawo here upenyu hwevanhu munjodzi kuchirwere icho charura pasi rose checoronavhairasi ichi?
Dambudziko reCovid-19 ririko, asi vana chiremba naana mukoti ava vanodawo kudya kudzimba dzavo, vanoda mari yetransport yekufamba kuenda kubasa kwacho. Saka vanofanira kubhadharwa mari inokwanisa kutenga, mari inokwanisa kuvashandira kuti zvinhu zvikwanise kufamba zvakanaka.
Mungapawo kurudziro ipi chaizvo kumhomho yeZimbabwe kuti isatapurirwe icho chirwere checoronavhairasi?
Tiri kukurudzira kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask avakanzi vashandise kana vachienda munzvimbo dzavanenge vachisangana muruzhinji. Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo sezvo tiri kumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu vange vachigeza maoko avo nekushandisa iwo aya arikunzi masanitaiza aya kuitira kuti utachiwana hwose huwanikwa huchiurayiwa pasawanikwe hunopinda. Uye tinokurudzirawo futi kuti kune vanhu vari kujamba mabhodha vachidzoka munyika muno. Kana vanhu vaine wavanoziva kuti uyu munhu akajamba bhodha uyu, ngatisambonyarai kuita kuti nyaya iyo izikanwe, nekuti ati munhu iye anga achibatwa achidzorerwa kuquarantine kuitira kuti tikwanise kuchengetedzeka kuti chirwere ichi chisapararira.
Ko, ndeipo kurudziro yamuri kupawo kune vamwe vatorimo imo mumaquarantine center macho?
Kumaquarantine center uku tongokurudzira zvekare kuti vanhu vanenge vari mumaquarantine imomo ngavaobzeke zvacho zvinodikanwa izvozvo, inonzi social distancing iyoyi yekuita kuti vanga vachida kuti pange paine chinhambo chinenge chichipfuura 1 meter pakati pemumwe nemumwe kuita kuti tinge tichidzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.